Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen Changirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mopapu chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi zveshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rinopikisa reMDCT yeNational Organizing yasangana pamuzinda webato iri muHarare nhasi mangwanani kuti ironge nezvegadziriro yesarudzo idzo dziri kutarisirwa gore rino. Mutauriri webato iri vavo Betty Gutu vanoti zvikuru zvakurukurwa mumusangano uyu ndezvekuti vachamirira bato musarudzo vachasharwa sei uye kuti ndevanani vanenge vachizovasarudza. VaGutu vanoti kunyange bato ravo riri mubatanidzwa weMDC Alliance, chibvumirano chekuumba mubatanidzwa uyu achirambidze mapato kuita gadziriro dzavo akazvimirira. Asi VaGutu vanoti munzvimbo dzinenge dziine kuwirirana kwenhengo kuti dzinoda kumirirwa nani musarudzo, bato ravo harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kana kuti maprimary election munzvimbo idzodzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemusangano uyu.
Tanga tichitaura isu nenyaya dzekuti maprograms eparty gore rino maelections zvava pedo kudai tomaronga sei, tichironga mastrategy achewawo emisangano ichazenge ichiitwa muZimbabwe yose, misangano yeMDCT, tichirongazve nezvenyaya yemastructures. Munoziva kuti nguva yakuvhoti vanhu vasarudzwe macandidates eparliament nemacandidates local government elections nguva yaswedera yava pedo, tichironga kuti maelectoral college acho achazenge achisarudza macandidates edu anenge akamira sei nezvimwe zvakadaro. Saka uyu musangano mukuru kwazvo wakakosha zvokuti ndafara chaizvo kuti musangano waenderera mberi zvakanaka ukadzeya nyaya dzose dzanga dziri paagenda. Saka isu chinangwa chedu yemanje chacho kuti takatarisa ziso riri pamaelections, toda kuti musangano unirambe wakasimba kuitira kuti tihwine maelections, sezvo vana veZimbabwe vakatarisira kwatiri kuti tivabudise muhuranda, tivabudise mukutambura kwavari kuita, vavewo vanhu vanogara upenyu huri nani.
Bato renyu richaita here maprimary elections tichionawo kuti muri mumubatanidzwa weMDC Alliance?
Isu sebato reMDCT inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokudza yatinotiyo consensus. Consensus ndikangoti ndo iye yekuti vanhu musati maenda kumaprimary elections munzvimbo munombogara pasi movonesana, nokuti kunotova nenzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vakatoti isu toda nhingi kuti atimiririre, isu toda nhingi, hatina dambudziko, hapana kupokana. Nzvimbo dzakaita saidzodzo dzinenge dzasarudza macandidates by consensus hakuitwe maprimary elections, nokuti primary election inoitwa kana paita vanokwikwidza vakawanda kupfuura mumwe chete.
Konyaya yekuti nhengo dzenyu hadzisi kuzopinda musarudzo munzvimbo dzakachengeterwa vari mumubatanidzwa wealliance, vamwe vari kuzvitambira sei mubato?
Izvi zvino zvichiri kudzeiwa ndofunga makanzwa acting president honorable Elias Mudzuri vachitaura kuti nyaya dzecity distribution dzichiri kukwenenzverwa. Ndodazve kuti vatereri vazive kuti MDC Alliance hazvirevi kuti mapato acho ari mualliance ari manomwe. Hakusisina yatingangoti muchirungu individual identity yamaparties. Rimwe nerimwe pato rinoramba riri a separate and a distinct and independent political party.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Muri yekwachangirai inoti mutungamiri webato reMDC ari kunzwa zviri nani kudarika zvavakanga vari vasati vaenda kunorapwa kuSouth Africa. Vatsvangirai vari kurapwa vari mune chimwe chipatara munyika iyi. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vanotiwo vatsvangirai vari kuita zviri nani kunyange hazvo vachiri kudzimbikana. Nyaya yeurwere hwavatsvangirai yaswera ichibuda mumasangano enhau akasiyana-siyana achiti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka asi vari kuziva zviri kuitika vachiti ichi hachisi chokwadi. Vatsvangirai vakabuda pachena kuti vane chirwere chegomarara remudumbu uye vanopota vachienda kuSouth Africa kunorapwa. Vatsvangirai vabudawo vachitaura paTwitter kuti mashoko ari kufamba haasi echokwadi. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa nhasi vaungana muguta reHarare vachidzidziswa zvakakoshera kunyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwasara mazuva maviri chete kuti kunyoresa kwechimbi-chimbi kupere, mukuru werimwe remasangano anavamiririra reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSED, Vasama Wadzanai, vati donzvo ravo nderekuti nhengo dzavo dzinyorese dzakawanda kunyange kana chirongwa chechimbi-chimbi ichi chapera.
So donzvo rechirongwa chedu nderekubatsira mamembers edu eVSED kuti akwanise kuparticipate maelections atakasangana nawo gore rino. Tinozviziva kuti mavenda akawanda munyika ende vanhu vane zvichemo zvavanazvo, vanhu vane mafungiro avanawo. Saka tinoda kuti pavanoenda kumaelections vange vane information yese kuti process rokuvhota rinofamba sei.
Vawadzanai vaudze Studio 7 kuti nhengo dzavo zhinji dzanga dzisina kunyoresa kuvhota. Vakati izvi zvanga zvakanyanya kudivire nhengo dzavo vanorarama neurema, kusanganisira vasingatauri nekunzwa, avo vavati vanga vachikundikana kuwana rusivo.
Yes, sure. So tinokurudzira zeki nemamwe even civil society organizations kuti onai kune vari kurarama neurema madefi aya vamwe vacho vanoda kubatsirwa. Vanofanira kuwanikwa nzira dzokuti ipo paregistration center paya pawanike vanhu vanovabatsira. Vari kurega kundoregista nenhau yekuti vanosvika vondowana hapana munhu anokwanisa kuvabatsira kutaura.
Mumwewo vatengesi vanga vari pamusangano uyu vaStalin Mazvimba vatenda chirongwa cheVSET chivakati chavapawo mukana wokuti vanyorese kuwana chimwe chitupa kuti vagokwanisa kunonyoresa kuvhota. VaMazvimba vatiwo ruzivo rwavawana vachanopawo vamwe vavanotengesa navo vasina kuuya pamusangano uyu.
Handisati ndarejista kuvhota nenyaya yekuti ndakarasa chitupa pandakaita tsaona. Saka isofa ndauya paworkshop yeVSET iri kudzidzisana maererano nezvekurejista kunovhota uyezve nechakakoshera kurejista kuvhota. Ndichibva pano ndakuenda kunoudzwa vamwe vatasiya kumaruwa kwatinogara nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti chakakoshera kuvhota chii. Kuno vamwe vachiri kuda kutya kuenda kunorejista kuvhota nenyaya yamaitwa maelections kumakore apfuura kumashure, asi nechirongwa chako iye zvino zvinhu zvatisiyane iyezve zvachinja.
VaDavid Jonga avo vasati vanyoresa vatiwo musangano wavabatsira kuti vanzwisise kuti gore rino kune mukana wokuti paitwe sarudzo dzejekerere, vakati izvi zvavapawo shungu yekuti naivowo mangwana vanonyoresa kuzovhota.
Muno musangano ndabhenefitawo kuti nzira dzaishandiswa kudhara zaito tisende uno vota zia zawa chinju kwa saka chaukwa nisa kuenda uno register uvota ni kruji ingesha tauro muno kuti ya new voters ro saka mungwana chae kwa utu register uvotas ya zofaro
sangano refi seti rino tulicharamba uchende ramberini misangano yukruji la kunyoresa kuvota mungi mboza kasi ya nasiana kuitira kuti nengo dzavo dzikwaniseo kuwana mikana ikusarudza vatungamiriri vavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weparamende Afrika kana kuti Pan African Parliament vaRoger Ngodo Dang vari kushanya muZimbabwe kwekutanga nezvebasa ravo. Vadang vari kuperekedzwa nomiriri weAfrican Union kuUnited States, Dr. Arikana Chihombori. Vachisvika muZimbabwe, Vadang vakarumbidza zvikuru hurumende itsva yeZimbabwe vachiti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vanotambira hurumende yavo. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto muZimbabwe hazvifanirwe kugamuchirwa nemasangano emuAfrica nekuti zvinokurudzira zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti African Union, SADC nemamwe masangano muAfrica vanofanira kugadzirisa mitemo yavo inobata kutorwa kwemasimba nemauto muAfrica. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe pamiri pfungwa dzavo.
Chekutanga ndechekuti African Union yakanga yagara kubva 2010 yaita mutemo wekuti haibvumi kubviswa kwehurumende siri pamutemo. Saka zvakazoitika muZimbabwe apa panotinetsei ndekuti hazvisi pamutemo kana tichizvitarisa sezvazvakaitika, nekuti tinonyatsoziva kuti takatanga kupinda pamauto. Asi kwazoitika nemapoka edu akaita sana African Union, mitemo yavo yekudefina kuti chii chinonzi kuu, ndo patinoona pane dambudziko kuti kana vakuongorora nyaya iyi yakaitika muZimbabwe, mitemo yavo yakanyanya kutetepa, haina kunyatsosimba kuti chii chinonzi kuu. Ndo patinenge tichiti ipapo ndo panoresva mitemo yeAfrican Union. Tinoona muZimbabwe inoda kugadziriswa.
President wePan African Parliament vaRoger Dang vari muZimbabwe kuzvinezvi vakangoti vachisvika vachiti vanotambira hurumende yeZimbabwe, pane chakaipa here apa?
Pane chakaipa nekuti vaakutoita kunge African Union nePan African Parliament vatori kugashira kuti hurumende dzinogona hadzo kubviswa nechisimba chero pasina kudeuka kweropa kana kurwisana kunoita vanhu. Nekuti statement yavakataura yekuti tiri kukorokotedza vanhu veZimbabwe ndekuti makaita zvinhu peacefully zvisina bloodshed, ndo panonesa apapo kuti oraiti. Saka zvaakubvumidzwa hazvo kuti hurumende inogona kupidigurwa nechisimba ezilonge vanhu vasina kuurayiwa. Dai vakauya vambotanga vagara pasi nevakuru vese vari muhurumende, vari mumapoka ari mumacivil organization, vari muopposition nevamwe vese vobvunzwisisa kuti maonero evanhu emuZimbabwe vanozviona sei zvakaitika muna November last year, pane kuti munhu atangoburuka ndege akutoti tino korekotedza vanhu veZimbabwe kuti makaita zvinhu zvakanaka chose. Handioni pane pakanaka ipapo.
Masangano ese akaita seAfrican Union, Pan African Parliament, SADC nemamapoka oronga chinyi munyaya yakadai kuitira ramangwana?
Chandinoona apa ndechekuti African Union neSADC nana Pan African Parliament kavatigara pasi voona kuti apa chii chakaitika chakapotsa mitemo yavo. Yavatigadzirisa mitemo yavo vagare pasi vaexpand definition yekuti kubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo zvinorevei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare muHarare natanonoka Wandu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa asina mbiri vaJacob Zuma avakatarisana nemutoro wekuti vasiye chigaro chavo kubva kubato ravo. Nhasi vatorerwa zvingangonzi nevakawanda mukana wavo wekuti varambe vari muhofisi semutungamiri wenyika. Paramende yaendesa mberi chirongwa chekuti vataure kumhuri yeSouth Africa cheState of the Nation maava makumi mana nemasere vaZuma vachitarisirwa kumira pamberi peNational Assembly muCape Town nemusi wechina manheru kuti vataure kunyika yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira hurumende yeMaldives nhasi kuti ipedze mutemo wekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kuti zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira vatongi vematare dzimhosva nevezvematongerwo enyika vakasungwa vange vakachengetedzeka. Kune nzira dzakasiyana dziri kushandiswa kuvandudza mararamiro evanhu pachishandiswa michina yemazuva ano kana kuti applications. Asi zvishoma ndozviri kuitwa nevari kugadzira michina iyi kuti mararamiro evakaremara areruke. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya yekugadzirwa kwemichina yeruzivo vaDominic Tapfuma vanoti vave nemakore mapfumbamwe vachigadzira nzira itsva yechishandiso kana kuti app inenge iri pakompyuta nenhare mbozha ichaita kuti vanhu vakwanise kudzidza mutauro wemaoko. Vatapfuma avo vanoshandira rimwe bhanga muHarare vanoti app iyi ichaita kuti vanhu vakurumidze kubata mutauro wemaoko.
Chirongwa ichi ndakachitwa zita rekuti Purple Sign. Purple Sign chireva humambo hunoenderana nemavara epepo, humambo hwekunzwisisana mukutaura. Saka chirongwa ichi ndechekuti kana iwe uri munhu anonzwa kana munhu asinganzwi, ndoda kuti muve muchiti kana mukasangana muve muchinzwisisana.
Vatapfuma vanoti vakapiwa shungu yekuita izvi mushure mekunge vaona dambudziko riri kusangana nevasingagoni kutaura kana kunzwa.
Zvinondishungurudza kuti semunhu akambofamba nyika dzakasiyana siyana, ndaiti ndikasvika munyika ndisinganzwisisi kutaura kwavo, zvaitondishungurudza, zvaitondinetsa kuti ndiite zvinhu zvandajairira kungoita mukufamba kwangu. Sekuti kana ndichida kudya, kutokumbira munhu kuti ndiri kuda kudya chii chaizvo kunotondishungurudza kana ndiri muimwe nyika. Kubva ndazviona kuti semunhu asinganzwi, munhu anoita kunge ari munyika isiri yake upenyu hwake hwese. Saka nzira yatingatozvichinja izvo kuti tigadzire zvinhu nezvirongwa zvinovabatsira kuti vave vanhu vanonzwisisana nevamwe mukurarama kwavo.
Vatapfuma vanoti vakawanda vasingagoni kutaura kana kunzwa vari kushaya mikana muupenyu nepamusana pekutadza kuenda kuchikoro chaiko.
Munhu asinganzwi haafaniri kubhadhara kuti ave ari munhu anonzwisisana nevamwe muupenyu hwake. Kubva vana vachizvarwa, mwana akazvarwa asinganzwi, nei zvichiti anofanira kuenda kuchikoro chinodhura kuti abhadhare kuti anzwisisane nevamwe. Uyezve chero aenda kuchikoro chacho chinodhura, apedza chikoro chacho asvika mamwe makore ekuti achienda kunzvimbo dzakaita seyunivhesiti, anototadza kuenda kuyunivhesiti kwacho chero anga ari mwana anogona. Nekuti chikoro chekuti aende kuyunivhesiti inonzwisisana nekudzidzisa nesign language hachiko muno munyika yedu. Saka vanhu vese chero aka kukomborerwa sei nepfungwa ari kutomira pa kudzidza kwake nekuda kwekuti vanhu vanoshanda navo vanhu vanosangana navo muupenyu havamunzwisisi
va wonderful mpazviribo avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoshanda pamwe chete navatapfuma vanoti zviri kushingairirwa navatapfuma zvinogona kuzobatsira vasingagone kutaura kana kunzwa apo vanozotsvaga zvavanoda munzvimbo dzakaita semumabhanga
chirongwa ichi chinokwanisa kuti chibatsire vanhu ava kuti vagone kutaurirana nevari kuseva sezvo vanhu vakuseva vachona vakudzidziswawo chirongwa ichi vachigona kutaura in sign language saka takazviona chiri chunhu chakakura chaizvo chinogona kutibatsira kuti tigone kubatanidza vaya vanga vasingagone kutaura nevamwe vanga variwo vachigara vachitaurawo vanga vachisirirwa kure nokuti havanga vasingagoni kubatsirwa asi iko zvino nechirongwa chavapo vanhu vakugona kupindawo mubhengi vachibvunzawo kuti vada kuvhurawo akaunti vachitaura nemunhu ari kuvaseva vachivhurawo akaunti zvakanaka
vasimbanya kupinda avo vanorarama muuso pevanoti chirongwa chavatapfuma chikabudirira chinofanira kuzoshandiswa muzvikoro
vana pavanodzidziswa kuti neshona unoti zita rangu ndini kana tawanda in english unoti chakati dai pachibva patongodzwa futi in sign language unodai so kutira kuti nevana vadiki ivavo vanowaniswa maskills ekuti vakazosangana nemunhu anotaura sign language havashamiswe ba vanokwanisa kubva vataurawo naye nemutauro iwoyo dzichida vanokwanisa kutotamba naye vachinzwisisana pakutaura kwavo nekuti vanenge vadzidziswa matauriro anoitwa nesign language
vanyakupinda vanoti kudzidzira mutauro wemaoko kwakakoshera munhu wese muZimbabwe kwete vana voga vakawanda vane ruzivo nezviri kuitwa navatapfuma vanoti shuviro yavo ndeyekuti apo iri kugadzirwa iyi ibudirire kuitira kuti remangwana revanotaura nemutauro wemaoko pamwe nevakaremara rijeke ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Kambani irikutarisirwa nehurumende kuti ichasimudzira upfumi nekupa makambani emunyika neekunze mukana wekugadzirisa zvinhu achitengesa kunze nemutemo wakareruka yespecial economic zones authority haina kana mari maofisi kana vashandi zvekuti nhengo dzeparamende dzashamisika kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varikufamba ipo pasina chiri kuitika Godin Manguza anotipanya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekuhidzana nedzimwe nyika nemabhizimisi sachigaro vebhodhi rekambani iyi vaGideon Gono vati kambani iyi haina kana hofisi zvayo uye ivo nebhodhi ravo ndivo vari kutoita basa rinofanira kunge richiitwa nevashandi avo vasipo vaGono vati kambani iyi iri kutoshandira kumahofisi avo pachavo uye nhengo dzebhodhi iri dziri kushandisa mari yadzo kuita basa rekambani iyi vati pave nemwedzi misere kambani yaumbwa uye vakatodoma vanhu vavanoda kuti vatungamire kambani iyi asi hurumende haisati yasarudza kuti ndiani anofanira kutungamira kambani iyi vagono vati maspecial economic zones ane mukana wekusumudzira upfumi hwenyika nekukasika pamwe nekupedza dambudziko remari munyika nekuti pakaita makambani akawanda anogadzira achitengesa kunze upfumi hunofamba zvakanaka vagono za komiti kuti kambani iyi yakaumbwa iri pasi pebazi remacroeconomic planning and development muhurumende yavamugabe asi zvichitevera kupinda kwavamunangagwa havasi kuziva kuti vava pasi pebazi ripi vati vakatonyorera kumahofisi emutungamiri wenyika vachibvunza nezvenyaya iyi uye havasati vawana mhinduro imwe nhengo yekomiti iyi amai Tabeth Malinga vati hazvifadzi kuti mutungamiriri wenyika anopinda mumisangano kunze kwenyika achipembedza maspecial economic zones asi ipo pasina kuitika munyika vayambirawo vagono nebhodhi ravo kuti vasiyane nekushandisa mari yavo kuita basa rehurumende vachiti kana hurumende ichikoshesa special economic zones authority inofanira kudira mari mukambani iyi izvi zvatsigirwawo nedzimwe nhengo dzekomiti iyi vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti umbowo hwaturwa kuparamende navagono haufadzi zvachose uye zvaratidza kuti hurumende iri kuwanza mutauro pasina zvairi kuita
ndinoona nge hurumende yedu yau kuwadza pamuromo pasina zvino background zviri kuitika vamwe vakutoiti inato no action talk only. Number two, zvakakosha kuti hurumende ionekwe ichiita zvairi kutaura iri kuita.
Vatima special economic zones akakosha uye dzimwe nyika dzakabudirira nawo uye vati hurumende inofanira kukoshesa kambani iyi.
Saka zvakakosha kuti hurumende inei sekutaura kwairi kuita inge ichizokwanisa kuti vanhu vari kuuya nemari yavo vasanorovera pamudhuri. Saka ndo zvandinoona kuti zvakakosha kuti maspecial economic zones angati simbaradzwa angati mutsiridzwa.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJohn Masimba Manyanya vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navagono zvinotyisa.
Kana pasina maoffice, kana pasina even maadministrative structures yekuti ichamanejwa nani. That is confusing and zvinogona kutaura izvami ndiyo haisati ya prepared sezvo inotaura ichiita zvavaitaura vachitaura vachiti tiri prepared kudavos ikoko zvakureva kuti naiko zvinezvi taakuisa maquestion marks pane zvese zvavari kuti vari kuita nokuti hapana chatikuona chinonyatsomisidzika zvataurwa naagono kupalamendi izvozvo zvotoratidza zvinhu zvakawanda maburi maburi muurongwa hwavo hwavari kuti vanawo.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chinotadzisa hurumende yavamunangagwa kugadzirisa nyaya yemaspecial economic zones nekukasika.
Dambudziko ravo ravainaro rinomboda dambudziko rechii, which means tasvika zvakare pachinhambo chiya chamapromises aimboitwa agara akangoitwa wangu musimboti wezano wekuti ticha 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 asi raramangwana rinozoona kuti zvavakuita kuti ticha zvavanongomaburi maburi hapana chinomisika pamusoro pazvo.
Vati zvinonyadzisa kuti vanhu vekunze vanoda kushandira maspecial economic zones vauye munyika vosvikoona kuti kambani iyi haitomborina kana hofisi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Asambeni madhodha siyo vhota,
asambeni madhodha siyo vhota, sivhoteni kuma
asambeni. Kwazwai vatereri vedu Studio 7, ini ndini Mike Hove, mushamarari wenhau kuno kuStudio 7. Ndakanchida kutora mukana uyu kuti ndikoke kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection na 8 Nas Maneru. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yechirongwa cheBiometric Voter Registration Mop-Up Exercise, icho chiri kusvika kumagumo musi wechina. Takatarisira zvekare kuzeya nyaya zvekutyisidzirwa kwevanhu kuri kuitika munyika, apo pane vanhu vari kunzi vari kutora mazita nemaslips evanhu vachange vapedza kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba zvekare 001-202-465-0318. Mnogona zvekare kutibata papage redu reFacebook paVOA Shona.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navamugenitsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo migwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mopup chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.